manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoimbisa kuti vachadzivisa zuva richatarwa sarudzo nemusi wemuvhuro unouya. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekuti veruzhinji vakwanise kutarisa kana mazita ava ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll chinotanga nyika yose asi chisinzi hachina kunge chakarongeka. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vachataura nezvezuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Bepanhaure Chronicle rinoti vaMnangagwa vataura mashoko aya pamabiko ekuvhura zviri pamutemo mupanda wekudzidzira pamabobolo Secondary School kuBinga mudunhu raMatabeleland North. VaMnangagwa vanga vari kuBinga uko vaparurawo urongwa hwekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro kana kuti National Culture Month pamabiko aitirwa paKariyangwe Secondary School kwakare kuBinga. Mutungamiri wenyika vanonzi vakurudzira vanhu vose vemuBinga kuti kana sarudzo dzave kuitwa vavhote kuitira kuchengetedza nhaka yavo. Veruzhinji nyika yose nhasi vatanga kutarisa kuona kana mazita avo ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll pamberi pesarudzo dzegore rino. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichinzi yakundikana kuisa zvikwanisiro zvinodiwa munzvimbo dzakawanda zvekuti chirongwa chayo chekutariswa kwemazita ichi chifambe zvakanaka. Frank Chikore anotipa zvizere.
Chirongwa cheZEC chekuti veruzhinji vatarise kana mazava ari mugwaro revavhoti ichi chatanga vanhu vashomanana munyika yose vachibuda kuenda kunotarisa mazita avo munzvimbo dzakaziviswa necommission inoona nezvesarudzo munyika iyi. Vamwe ndivo vanga vachitarisa mazita avo panhare mbozha dzavo pachikoro cheMhofu Primary School chiri mumusha weHighfields muHarare. Panga pane vanhu vanomwe chete vanga vatarisa mazita avo zuva pararo vanhongonya. Uye ongororo yaitwa neStudio 7 munzvimbo dziri kutariswa mazita mugwaro iri yabudisa pachena kuti vanhu vanga vachitarisa mazita avo vanga vari vashomanana. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Bulawayo nenkai dzinonzi dzanga dzakavhurwa asi pasina chiri kuitika sezvo dzanga dzisina zvikwanisiro. Ongororo yaitwa neStudio 7 muBulawayo inoratidza kuti mazana evanhu vanga vachida kuona kana mazita avo ari mumugwaro revavhoti vakundikana kuita izvi mushure mekuudzwa kuti zvikwanisiro zvinosanganisira gwaro racho, michina yekushandisa pamwe nemakombiyuta zvanga zvisati zvasvika kuti basa ritange. Mumwe wevatarisa mazita avo mugwaro revavhoti amailinda chekeche vati vaita mufamba nyore sezvo vanhu vanga vari vashoma uye magwaro anga achidiwa vanga vainawo ose.
Ndau yakuzocheka sara kumvota slow ndasvika zvinhu zvese zviri in order vavhura on time ende pandanangova pachitupa cha angu mbo wacheka matito zangu maine mwase so ndungo kurudzira vese varu kumba utu ya imu so cheka mase enyu mvota suru wana uti matito zangu wari korekteri kuchira wazwari kufuta usa zoecha maproblem
mumu atari sao zara ke mugwaro iri wa Andrew kudzaishe dangare vati waka chinja chitupa asiva wana chitupa ichichisina kuchinji kwa mugwaro reva voti
bandasiga wana banda enji za tarisa nuti naka chinja chitupa cheka gadiriswa ndashaka kamen siga saka ndashika nasinda wana asali za shinja from the last time banda gambo fila form saka ndafiliswa zikari rumu form leguti zigadiriswa. I'm hoping since this is a final voters roll check ya tupita pachazo siga kuti vote shingi za gaziriso
vadangare vakurudzira vamwe vachigere mudzimba kuti vabude neuwandu wavo kuti vanotarisa mazavo mugwarura voti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya vachiti hapana inofurira ivete kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekutarisira mazita pamwe nekushaikwa kwegwaro revavhoti nekusashanda zvakanaka kwemichina yezek zvinonzi zvazokonzera kuti mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni iyi vautoelesla igwana vaburitse gwaro kuvatori venhau vachiti komisheni yavo ingangowedzera mazuva ekuti veruzhinji vatarise mazita avo mugwaro revavhoti. Studio 7 yaedza kubata vasla igwana kutinzwe zvizhinji asi vatitaurire nemutauri wekomisheni yavo vajustin manyau avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo zvichakadai vakafanobata chigaro chemunyorano nezvesarudzo mubato rinopikisa recitizens coalition for change vaian makoni vakuridzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo vanotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti iri vachiti chinhu chakakosha zvikuru kuti munhu wese aone kuti zita rake ririmo here mugwaro iri uye kana risimo owana mukana wekuzvigadzirisa.
Inini pandiri panapa zita rangu riri kuiswa kucorrect polling station segorakapera riri kuiswa zvakare kucorrect ward asi riri kunzi ndiri kuHarare North. Isu tinoziva kuti after delimitation Harare North haichisipo saka zvinoreva kuredi kuti ndoche pano kukanganisika kwakaitwa kunofanira kuti kugadziriswe. Saka tinokurudzira mavoters ese maregistered voters ese azvireve kuti hazvina mhosva kuti wakambenge wakanotarira aiwa kana kuti wakambovhota enda kumainspection centers ikoko unoona kuti zita rako riripo here zvakare nokusperengerwa kwaro nezvese zvese zvinofanira kunge zviripo nenhamba yako yeid inge iripo sezvairi pachitupa chako.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu pf vachristopher mutsvangwa kanawo mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo asi imwe nhengo yezanu pf kumashonaland west vamunyaradzi ngandini vati vanhu vazhinji vabuda neuwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro iri.
Ya ndafamba nzvimbo dzakawanda muhurungwe ese the whole five constituents inosanganisira east north central west nemagunje ndikuona sokuti vanhu vakawanda vari kucheka mazita avo zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo kuti mazita ukacheka unoona assurance yekuti uri kuno vhota zvechokwadi zvakakosha izvozvo kuti musi waunomuka uchiti ndikunovhota unoziva kuti zvechokwadi ndikunokasa ndikunoti tsepete tsepete zvakakosha.
Pakutarisa kuti mazita arimo here mugwaro revavhoti iri zeki iri kukurudzira veruzhinji kuti vatakure zvitupa zverata zvepurasitiki kana zvebepa zvine mifananidzo yavo kana mapasipoti. Zeki yakaronga kuti veruzhinji vange vachitarisa mazita avo mugwaro revavhoti kubva nhasi kusvika nechitatu chivabvu 31 asi mazuva aya angangowedzerwa sekutaura kwaitwa nezek mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatarisirwa kutaura zuva richaitwa sarudzo remusi wemuvhuro sekutaura kwavaita nhasi. Kana zuva iri richinge ratarwa veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyorese sevavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra avo vakazivisa nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa vanoti kana pakasabuda chimuko pachikumbiro chavo chekuti vabvumizwe kushanda mazuva matatu pasvondo vanogona kurangwa mabasa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimratu vaDominic Manyangadze vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasangana nevakuru veZimra avanonzi vakati vachambonoziya zvichemo zvevashandi. Mutawariri weZimra wa Francis Chimanda wakaudzawo Studio 7 nezuro wakare kuti vachatizivisa pamire Zimra panyaya munguva pfupi inotevera. Ngatinzwe hurukuro yakaitwa naIvan Zininga weStudio 7 navamanyangadze nezuro.
Akaitwa manegotiations egore rino aikavha January to June. Vashandi vanga vane zvavaitarisira kuti vangawana kunyanya panyaya yekuti vange vachibhadharwa mari yavo mari yekunze kwenyika yemaunitedstatesdollar. Hazvina kubuda zvakadaro. Akabva paita futi kuchinja kwemaexchange rate panguva imwe chete yakawanda yakatingati wevhi yekuchinja kwezvinhu zvakakonzeresa kuti vashandi vachitadza kana kukwanisa kubhadharira vana vavo vechikoro vakwanise kuafforda kuti vange vachibhadhara marenti kana kuti pavanogara vakwanise futi kunge vachibhadhara nyaya iyi yetransport. Saka kana isingakwani vanhu vakumboita anenzi masaidi acho kana kumbondotsvaka ratinoti hosho kumbondotengesa tengesawo zvinhu zvako zvechaunenge wangowana. Saka ndeo nyaya nemupiyo uripo panyaya yevashandi veZimra vaomedza neupenyu vari kupangwaya.
Makatarisa mafambiro aita musangano wamuri kutsanangura nezvawo uyu, munoona here danho ramuri kukumbira iri riri rinogona kuti muzoti ranzwikwa vateerera chikumbiro chenyu?
Maonero atiri kuita ndeyekuti ivo vataurawo zvigozhero zvavo vachitaridza kuti vanombondozama, nokuti panguva yose yatakanga tichitaura navo tichizoreketa navo nezvenyaya yeofe yevashandi hapana chinobatika chaibuda.
Sevashandi panguva ino yatiri kutaura izvozvi, muchisara makamira papi kuenda mberi?
Sevashandi panguva ino hatina kana chouviri, tiri kutambura panyaya yekuafforda mabasic irimomu. Nyaya yedu ichiripo ipapo pakumirira employer wedu kuti hatipe mazuva okuti vanhu vange vachiuya kubasa 3 days per week. Havasati vapuwa mindiroka ipapo, uye pane rongedzero kubva pafeedback yatanga tavapa nezvaka zvataurwa nevashandi yekuti leadership yavo iri kugadzirira nyaya yecollective job action yakanga ichitaurwa kana pakasabuda chiripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimratu, vaDominic Manyangadze vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Margaret Shireni, avo vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuTexas asi pari zvino vari kugungano reZim Expo riri kuitirwa iro muGeorgia kuAtlanta. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavafambira iko kuno kugungano ranhasi.
Ndinokumhoresai vanhu veZimbabwe. Kuno kundafambira kuya kuzoita pasipoti yangu yakaexpire. Tunoda kutenda veembasi vangu vari kuno kuzimu expo vanotibatsira isusu zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munomu zvinove nemapasipoti ekuZimbabwe kuti tikwanise kurinyiwa mapasipoti edu nekutora mapasipoti edu. Saka ndizvo zvatakafambira kunoku. Takadriva kubva kuDallas, Texas zvinotora about 11 hours kuti tiuye kunoku kuAtlanta, Georgia. Saka ndo kwatiri kunoku kurinyiwa mapasipoti edu.
Maona zviri nyore here kuti mukwanise kunge muchirinyiwa mapasipoti zvii zvinodiwa?
Zviri nyore nekuti vanhu vacho vanotibatsira stereg vanotudza zvatinoda zvakaita sema birth certificate, mapasipoti pictures nemari dzinenge dzichidiwa ipapo, votibatsira kuti tinofila sei maforms acho. Tozotumira kumba kuti zvirinyuwe nekuti tozowana mapasipoti edu. But vanotibatsira stereki vekuembasi yekuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti pave nemagungano akadai seZim Expo aya?
Anotibatsira zvekuti nekuti tinogara kumastates akasiyana siyana kuti kuembasi yekuZimbabwe iri kuWashington sometimes kure stereki. Saka kana vachiita maexpo ayo mastates akasiyana siyana zvinenge zviri nyore kuti tiende kumastate iwayo. Plus maZim Expo avanoita ya vanounza vanhu vaimbi vekuZimbabwe nezvinhu zvakasiyana zvemabhizinesi. Saka isusu tinoti tichiona kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika munyika yedu tichisapotawo avo vaimbi vanenge vari vekunyika kwedu. Saka hatingi zvakakosha stereki.
Tinoona imi muri mudzimai wekuZimbabwe, mabasa api amuri kubata imo muno muAmerica?
Tinongoita zvakasiyana siyana. Kunoku ndakauya kuzodzidza ndinoita nursing nezvimwe zvatichitawo paside nemamission trips atinotora kuenda kunze kwenyika.
Titsanangurirewo pamusoro pemamission trip aya, vamwe vangadawo kuziva madzimai kuti pamwe vangapindawo mazviri, zvinofamba sei?
Ini ndakaroorwa nemurume wekuUganda, saka vanoita zvepastoral zvemukuru wechechi. Saka tichiita mamissions ekunoona maorphans nemachechis ikoko nemamedical missions atinotora manesi nemadokta tichinoona maorphans tichinorapa.
Tinoona zvakare kuti panguva ino vanhu vachangobva muCovid, makakwanisa here kubatsirawo kumusha kunyange zvenyu mataura imi kuti murume wenyu ndewe kuUganda ko kuZimbabwe?
Tine chingobatsira apo neapo vanenge vatibvunzawo kuti ndochakati ungotumirawo. Saka ndo zvatinokwanisa kuita izvozvo.
Semudzimai vamwewo vari kumusha vangangoti zviri nyore here kurarama imo muno muAmerica?
Zvinokwanisika kuitika but dzimweni dzenguva zvinonetsa. Saka kana uri munhu womukadzi unoda kuzvimiririra, kana uchikwanisa kuenda kuchikoro unoda kuenda kuchikoro kuti uzvimirire. Kuno kunonetsa kuti kana uine murume ungoti murume ndiye ashande, but mese munotoda kushanda. Asi zvinoitika uine sapoti yevamwe vakadzi zvinoita.
Ko, panyaya yekukudza vana imo muno muAmerica munozviona zviri nyorere?
Kuno kune challenge yayo yokuti isusu takakurira kuAfrica. Saka kana uchikudza vana munomu, maitiro acho nezvese zvakasiyana. Plus support yefamily inenge isipo. Saka unongochitosupportwawo nevamwe vanenge vasiri hama yavo nevanhu vemunomu. Plus panyaya yekudzidzisa culture, unongochida kutoblenda culture yemunomu neculture yekumba. Saka sometimes zvinonetsa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kuAtlanta, Georgia kuchiitiko cheZim Expo chiripo kubvira nezuro kusvika mangwana svondo.
Tinotenda zvikuru Marvelous tichiti teerere zvakare svondo rinouya apo munenge muchinzwa chimwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nasi tine hurukuro nemukuru wesangano rinoshanda nevanenge vabuda kumajeri pamusoro tichitarisa nyaya yekugunun'una kuri kuitwa nevanhu pamusoro pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential amnesty chekusunungura vanhu vanonzi vakaparadza mhosva dzekubata chibharo. Vatiinavo muhurukuro yedu ndava Edison Chihota, vanove mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO.
Chokwadi kuti vanhu vane kodzero yekutaura nekubvunza mibvunzo yakadaro nekupa munezvengezwa varikunge vasingatinyatsonzwisisa. Chinoita kuti vanhu vasanzwisise maitikiro anoita zvinhu, mafambiro azvinenge zvichiita nemafambisiro avane mbenge vazviita kare. Zvinhu zvedu zvakabvira pakukanganisika pakunyorwa kwebumburo remutemo, nekuti pamanyorerwa areitwa bumbiro remutemo vanhu havazoritenda mumashure macho vachiratidzwa kunzi mutemo uyu unozenge uchiita zvakati uchizoita zvakati, kuti vazobvutsikana nazvo kana zvainge zvichiitonge zvaakutiitwa kuita kuti vasazove vanotahadzika semakahadzikira avaakuita.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika vakatora danho iri vachitarisa masimba avanopiwa nebumbiro remutemo ekuti vange vachiburitsa vanhu vanenge vane makore adarika 56 zvichikwira. Vazhinji vari kutariswa nevanhu panyaya iyoyi yekubata chibharo ndeivavo vanhu vari mumakore 60 zvichikwira. Vaifanira kuita sei panyaya yakadai mutungamiri wenyika?
Ichokwadi kuti vanhu vakaburitswa nenzira iyoyo, asi kuburida kwavo kwavaita uku hakusiri zvakare kufadza vanhu, nekuda kwokuti vanhu vainge vasingatarisiri zvinhu zvakafanana naizvozvo. Pazvakataurwa vanhu vakaona sechinhu chakangonaka vanhu ava vasati vabuda. Vanhu ava vazobuda nemabudiro iwaya ndopaona vanhu kuti zvinhu izvi hazvina kuita zvakanaka. Asi regai titi ikodzero yevanhu kuti vataure. Kana vataura, zvotsvagwa zvakakodzera kuti zvinoitwa sei. Hapana munhu anofara kuti munhu akabata chibharo anga achibuda mujere. Kubvira kune mutungamiriri wenyika pache zvake, izvozvo handifunge kuti vanozvifarira, asi manje vanokundikana nekuda kwekuti mutemo kana watoutaura vatotaura chinhu chaakutoitwa saichocho.
Ndiani anosarudza vanhu vanozoburiswa mujeri panopiwa iyo presidential amnesty vachota?
Vanhu vanosarudza vanhu havasi presidendi, havasi minista, asi kuti vanosarudzwa nemaofficers ekujeri, nekuti ndo vanoshanda nevanhu. Dai kuri kuti vanhu ivava vaise vanotaura izvi vachimboenda kujeri vachinoonana nevasungwa, havadaire kuti musungwa kana ari mujeri anopara mhaka zvakare. Asi vanoshanda navo vanovaziva neunhu hwavo, vanozviziva zvavo kuti vanhu ava vanogona kungopara mhaka chere nguva ipi. Ndinozviziva inhau inorwadza chose kuvanhu, asi zvatoitika zvokuti hatichagona kuti titi zvinoda kudzorerwa kumashure.
Saka chii chinofanira kuchiitwa iye zvino vachota kugadzirisa nyaya iyoyi, nokuti veruzhinji vakatsamwa naye zvikuru?
Chataa kufanirwa kuita kuti tigadzirise zvinhu kuitira mune ramangwana kana paakuzoitika chinhu chakafanana naichocho, chive chinoziviswa kuti chinhu chaenda nenzira yakati, chichafamba nenzira yakati. Havangoita nje, asi kuti kune matare anogarwa, kune vanhu vanobvumirwa kunzi ngavatange vabvunzwa. Komishina generaro vane inonzi komisheni yavanoshanda nayo, yavanogara nayo pasi, vokurukura pamwe chete nekomisheni iyoyo. Komishina generaro vane rimwe boka ravanopazve kuti rigare pasi, rinova reparable board.
kana boka iro ragara pasi rikaongororawo rovapawo pfungwa dzaro mapoka iwayo akagara pasi anovapa pfungwa dzavo kuti isiwo taona zvakakodzera kuti ava vanhu ava vaende zvavo nekuti komishina general vanenge vapa mazita evanhu ivavo kuti vanhu ava ndovatoda kuti vaende kumba ndozvinoitika pavasungwa kana vari mujeri vanhu ngavazvinzwisise izvozvo.
Tinozwa kuti vamwe vanhu vakaburiswa vatodzoka zvakare kujeri mushure mekuparadza mhosva dzakasiyana siyana. Tingati here majeri haasi kuita zvinotarisirwa zvekurehabiliteta kana kuvandudza munhu?
Kudzokera kwemunhu kujeri maonero atinoita sevanhu vanoshanda navo inzira yekuti vamwe vacho vanenge vasina kukwana kunyatsopedza kubikwa, pachirungu vanoti half baked. Vanhu vari kujeri vanodzidzisa vanhu ava vanototora nguva yavo nekunzvera nekuona kuti munhu uyu pane chaari kubatawo here, pane chaari. Asi vamwe vacho sekutaura kwatiri kuita kuti vane pfungwa dzekunyengedza. Mumwe wacho haatorina kumba kwekusikogara, mumwe haatorina kana basa rekuriita. Zvinongoburikidza nekuonekwa kwari nekuti kana uri kujeri unowana gumbezi remahara, unowana hembe yekupfeka yemahara.
Tinotenda vaidzwa nechiota veZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, ZACROM. Munhau dzemitambo, mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wekugumisira uyezve wekupemberera nhoroondo yake munyaya dzetsiwa wanga uchifanira kuitwa nhasi manheru wambomiswa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vano ziva zviri kuitika vanoti mutambo uyu wamiswa nemhaka yekushaikwa kwenhandare yekutambira mushure mekunge Harare International Conference Center iyo yangaita kushandiswa nevari kuronga mutambo uyu yatorwa nevamwe vashandisi avo vaiva tobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yaManyuchi muzvare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwezuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo Clever Stone achange achirwa naChembani Mhlanga, Ivans achange achirwa naSalim Chazama, Tatenda Nyimbu achange achirwa naYamikani Mkandawire, Jeremiah Mere achange achitarisana naSidney Baloyi, pane zvakare anonzi Andrew John achange achirwa naPhilip Muzani.
Muzvare Cheru vanoti Manyuchi uyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight ematsangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisindowo vadiki vari kumuya, iye ndofunga semunhu ane mabhelt 18 akunzwa chipake akagwasa.
Manyuchi arifanira kurwa naSherif Kasongo wekuDRC obva aturika magrobhosi ake zvachose. Asi mitambo yekatsolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musvondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints gumi nemasere. Chikwata ichi chaenzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bhosvo inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBarber Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka anoti vanofarira kugadzisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegedhe nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunities vanga achifanira kuti tigoisa nhasi uno tingati mumusi zvanga zvisiri zvedu nekuti ndichitarisa kuenda pageti tukuenda mamusi tichiri kudabudi kutichikuwe nenzere minaya ya kutiburari ya tukuenda
tunatenda Michael Kariati atipa nau zemitambo tichiti mwara rafakana kavatere rikuba kuna ku studio 7 ndini Jonga Kandemiri nchikuone kai ndiri mu Washington DC ndi kusemi na Praxidus Jeremiah.
So who is it called?